Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vose vari kuita zveuori vavharirwe mumajeri vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki.
Vanenge vauya venyaya corruption mamajeri dzinai navo.
Asi Valuke Chitsike, murume wechidiki wemuHarare, anoti panyaya yeuori iyi vakuru vanoti gave rinobva kumasuwuriro.
Wechidiki vanodzidza zvikuru kubva kune vakuru vari pamberi pavo vavanotarisira ivo kune vatinoti pachirungu role models. Saka hazvishamise kuti wechidiki izvezvi ndovaakunyanya kuita corruption nenyaya yekuti vaane nguva yakakura zvakanyanya vachidzidzira vachiona zviri kuitwa nevari kutungamirira nevari pamberi.
Anozvitsinhira izvi mumwe mudzimai wechidiki Kelly Manjeya.
Iwo unofungei kana kuti mwana wako anozova citizen yakaita sei kana uchiti awane nzvimbo yechikoro unotonyora. Kuti mwana afarirwe nemudzidzisi uri kutonyora, isu vanhu vakuru ndisu tiri kutokurudzira izvozvo zvekuti pave necorruption. And it seems as if we are living in a corrupted environment yekuti everything we do we must cut corners, hazvimbofi zvakaitika straight.
Asi vavhuso Mhlanga, mugari wemuHighfield muHarare, havawirirani nekuti vechidiki ndivo vari pamberi munyaya dzeuori.
Kwechidiki hauna kunyanya, asi chinhu chanyanya kubata vechidiki kutamba nekubata zvinodhaka. Asi panhau dzeuori kune vechidiki inyaya dzidikidiki kuti inyaya shoma, but zvakanyanya kurekera kune vechikuru vane influence kana vane authority mucommunity kana kuti muhurumende.
Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori unotyisa pasi rese, sezvo panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa kukomba kweuori gore rapera, Zimbabwe yakanzi yaive iri padanho rezana rine makumi mana nepfumbamwe 149. Izvi zvinoitika kunyange hurumende ichigara ichivimbisa kupedza dambudziko reuori iri kubudikidza nekupawo simba rekusunga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, kuvepo kwemataredzi mhosva akamirira kungotonga nyaya dzeuori, uyewo kuiswa kwechikamu chinoongorora nyaya dzeuori muhofisi yemutungamiri wenyika cheSpecial Anti-Corruption Unit. VaVincent Kashiri, wechidiki anoita basa rekutengesa, vanoti vechidiki vakasaita uori vanogona kurasikirwa nemikana yekuzvipundutsa.
Even muhofisi macho kumusoro ikoko hakusina the right procedures yekufambisa mapepa. Ngatitore seexample, pakanzi pane job opportunity. Vamwe vanenge vakabhadhara kuti vana vapinde ipapo asina namaqualifications, handizvika. Votoona kuti munhu ari qualified kuita basa iroro anosiyiwa kutouya munhu asina grade 7. Saka mari ndoyo yakutonga mazuva ano, ndo saka vapanhu vamazuva ano vakutsuma mari, ndochokwadi.
Studio 7 yaedzawo kunzwa kubva kuZack pamusoro penyaya iyi, asi chikamu ichi changa chisati chapindura mibvunzo yachatumirwa panguva yataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kana revechidiki vatino machakaire, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti zvizhinji zvinoda kuitwa kuitira kuti vechidiki vemuno vasapindane neuori.
Kana vanhu vakawana mabasa akanaka, tinoona kuti nyaya dzeuori dzinoita shoma, saka ikonomi inofanira kugadziriswa. Tinoona zvakare kuti tinoda kuchinja yatinoti culture yeuori mukati menyika ino. Saka tinoona kuti vana vechidiki kana vakafarira nyaya dzekurwisa uori, ivo zvakare havazowanikwa vachiita uori, vanowanikwa vari vanhu vakachena vatinoti vane integrity mukati memararamiro avo.
Dzimwe unyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti uori hwapinda mumuongo wevechidiki, zvinoreva kuti remangwana renyika harina kujeka, sezvo vechidiki ava vari ivo vatungamiri vemangwana. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.